Maonero angu ndekuti zvinogona kukanganisa zvinhu zvakawanda zvokonzeresa kushaikwa kwechingwa uye kukwira kwemutengo wechingwa nekuti wiki iri kugaiwa munomo inenge ichigaiwa nemutengo uri pamusoro. Advantage yanga iripo pakutenga kunze yange iri kuti mitengo inenge iri nane uye yanga ichibatsirawo kuimprova supply zvaita kuti production yechingwa isakanganisika. Saka inini ndaifunga kuti hurumende inge dai yakawedzera maimport tariff, maimport duty pachienzanza nekubhana kuimport kweflower. Saka I think ndo maonero angu inini kuti hazvisi zvandinotsigira nekuti even makaona World Trade Organization haibvumidze nyika kuti dzinge dzichibhana kuimport kwemacommodities.
Tinonzwa kavanogaya upfu vari kuchemawo kuti vanga vachitorerwa bhizimisi newiti yanga ichipinda yagaiwa zvikuru kubva kunyika yakaita seMozambique.
Ichizvo chokwadi, zvinongodzoka kune zvamambodaro kuti hongu tinofanira kunge tichiprotektawo malocal producers, malocal players. But nemaonero angu ndaandiri kuti dai hurumende yaisa miripo iri pamusoro yemaimport duties on flower, zvinoitira kuti even hurumende marevenue ehurumende anogona kunge achiwedzerawo uye zvinogona kubatsira mukuwandudzika kweupfumi.
Asi ka Dr. Chitambara, mutemo uyu haurambidzi here kupinzwa kwezvinhu zvakagadzirwa kare munyika, kwete zvinhu zvinozoda kupedziswa kana yavangati value addition zvakaita sekana iyo flower?
Izvo zvatatichifunga makaona wanga uchinyanya kurambidza zvinhu zvakatogadzirwa kare zvachikombita nezvemuno, zvinhu zvakaita sana cremora nezvimwe mafinished products. Flower semi-finished products yanga ichishandiswa mukuzogadzira chingwa. Saka hati hurumende yaiwandudza yaisa flower even though mutemo uyu wanga uchimbonyanya kubata zvinhu zvakatogadzirwa kare zvasvipinda muzimbabwe.